Mutungamiri wenyika ye America va Joe Biden na va Donald Trump avo vari kukwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika vari kutsvaga rutsigiro kubva kuvanhu vatema. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yamuri kuverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Va Donald Trump vakaudza vavhoti muNew York kuti vanhu vose vachawana chouviri kana vakasarudzwa.
It doesn't matter whether you're black or brown or white or whatever the hell color you are, it doesn't matter. We are all Americans and we're going to
pull together. Hazvina basa kuti uri mutema kana muchena kana werudzi rupi zvaro. Tose tiri vana veAmerica nekudaro tinofanira kubatana pamwe chete.
Va Joe Biden vakaudza vanorwira kodzero dzevanhu muMichigan kuti dare ravo remakurukota rine marudzi ose.
We have more African Americans. We have more women. We have more minorities in our administration than any other administration in all of history.
Tine vatema vakawanda, madzimai akawanda, neve marudzi madiki vakawanda muhurumende yedu kudarika dzimwe dzose munhoroondo yeAmerica. Ndosaka tiri kuita zvakanaka.
VaTrump navaBiden vari kutsvagawo rutsigiro kubva kuvatema musarudzo inonzi nevamwe achaita mutungamiri wenyika ndiye anenge akunda mumatunhu mashoma shoma asinganyatsozikanwa kuti anovhotera ani kana kuti maswing states. Izvi ndizvo zviri kupa kuti kuvhota kwevatema kukoshe sezvo mumatunhu aya maDemocrats nemaRepublicans anenge akasiyana nemavhoti mashoma shoma zvikuru. Ongororo yakaitwa nesangano rePew Research inoratidza kuti zvinhu zviri kunyanya kukosheswa nevatema musarudzo iyi inyaya yedzidzo nemabasa. VaTrump vanoti vanogona kuzvigadzirisa.
We're going to bring success back to our schools. We're going to bring prosperity back to every neighborhood and every borough of the greatest city in our land.
Tichave nezvikoro zvemhando yepamusoro-soro. Tichaunza budiriro mamana ose munzvimbo diki dzose dziri maguta.
Chikwata chiri kutsigira vaBiden kutsvaga rutsigiro chiri kuvashambadzirawo muNew York chichitaura nezvavaTrump. Chinoburitsa mashoko akambotaurwa navaTrump ekuti ichokwadi handifarire vanhu ava.
Of course I hate these people.
Donald Trump disrespecting black folk is nothing new.
Panozonzwikwawo inzwi richiti kusaremekedza vanhu vatema kwava Donald Trump hachisi chinhu chitsva. Akamboendeswa kumatare nekuramba kuti vanhu vatema varodye dzimba dzake dzinogara vazhinji uye akambokurudzira kuurayiwa kwevamwe vatema vashanu kunyange vainge vasina mhosva. VaBiden vanoti vaTrump munhu asingaregerere uye vakasarudzwa vacharwadzisa vemarudzi mashoma.
Trump isn't running to lead America. He's running for revenge. But revenge is no way to lead a country. You can't build a future on revenge. You can't build better lives.
Trump haasi kuda kusarudzwa kuti atungamire America. Ari kuda kutsividza kune vaanofunga kuti vakamutadzira. Hakusi iko kutungamirwa kunoitwa nyika. Haungavake nyika nekuda kutsividza. Haungape vanhu ugaro hwakanaka uchiita zveutsinye nedaka. Ndokusaka ndiri kutsvaga rutsigiro rwenyu kuti ndiendese nyika mberi.
Nyaya yokupinda kwevanhu vachida kupotera muAmerica ndiyo yaishandiswa navaTrump kutsvaga rutsigiro kuSouth Bronx uko vaTrump vakati.
African Americans are getting slaughtered. Hispanic Americans are getting slaughtered. And these millions and millions of people that are coming into our country.
Vanhu vatema vemuAmerica vari kupondwa. MaHispanic Americans ari kupondwa. Kune mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vari kupinda munyika medu zvisiri pamutemo vachiuya kuzotora mabasa enyu vatema nemaHispanics. Mave kushaya pekugara. Muri kutorerwa zvinhu zvose nevanhu.
VaBiden vakaudza vatema kuti vari kuda kuti vakunde vaTrump musarudzo.
You're the reason Donald Trump is the defeated former president. And you're the reason Donald Trump's going to be a loser again.
Ndimi chikonzero chakapa kuti va Donald Trump vanzi vaimbova mutungamiri wenyika mushure mekukundwa musarudzo. Ndimi zvakare chikonzero chichaita kuti Trump akundwe musarudzo zvakare.
Makore mana adarika vatema zvikamu makumi mapfumbamwe nevaviri kubva muzana kana kuti 92% vakavhotera vaBiden. Asi ongororo yakaitwa ne Pew Research mwedzi wapera inoti rutsigiro uru rwaderera kusvika pazvikamu makumi manomwe nemanomwe kubva muzana kana kuti 77% zvichienzaniswa nezvikamu gumi nezvisere kubva muzana kana kuti 18% zviri kutsigira vaBiden. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America News mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.